Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voazimbabwe.com.
And remember, yes. Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
not for boxing fans,
yes.
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and who are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the problem with you, Gibbs, today is you heard that today is Boxing Day and I saw you bring in your gloves.
And people must remember that today is Boxing Day. Is
but
for,
not for Muhammad Ali and Tyson.
No, Tyson.
It's so, for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page. The other one, VOA Shona and VOA Ntebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, that you can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we're going to be spinning here in at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready.
Yes.
Every party starts with music, Gibbs.
Let's start with the music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have some bit of music.
Shut the zoo to the
Kuti sesikona mfowethu.
Yes.
Inonzi kuthiwa Thokozani Ncube imenemene.
Imenemene.
This guy, you know, he plays a lot of music,
mm-hmm.
and he's sort of like Mbaqangaish.
But what does imenemene mean?
Imenemene is not the song actually. The song itself is some other title. So imenemene means somebody who is not too straightforward. He took this from
his the Bible.
No. His mother used to say to him, "When I ulimene men," meaning tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, many, many.
No.
Okay.
So you won't be telling the truth somehow.
Oh,
so then, we got chokwad, but not in a way that we are lying.
Mm.
But you can hide the truth with a straight face. Yeah, that's it. So you become imenemene.
That's
so the guy's name is Thokozani Ncube. He comes from Kezi.
Okay, he's a Zimbabwean,
and he's based in South Africa.
Oh, that's...
So he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning...
Your mom,
you know. Mm-hmm. So it's like, tandanan, you know, love each other, you know, mm-hmm. because all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays. And we also headed for New Year. So, tafanokuna batishidana. Na nukutumu New Year, teta doa kwerete sana mari. January disease. Tirapwe. Because teenager kwerete January disease.
Yeah. And do you want me to tell people that you owe me 5 cents?
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So yes. let's we want to guess.
Yes, Gibbs. Ingwe, we did about another Zimbabwe. Chifaro says Studio 7. Which is how we Jimmy Matrisa Patiri. We did Gorera 2018. Ringari Chipera, Chishka Patiri Nasi. Chipembera Zuare, Boxing Day. Tabam Zuare, Kissimus. Chitarisera Goreja. Chizuatukune Studio 7. Junior Chivaka Murimi, Vatere, Sakatrumbono, Ngwe, Uti. Chikore mbavu, pamwechete ni emiti chiseke sana, ndo zvino tisunga, zvino tubatanza kuita munhu mwechete. Iye zvino zvitine mumwe we vatakoka, kuti vange vari pachirongwa, tinzwe kuti vatamba zoro rekisimusi ne Boxing Day sei, tina vaDennis Juru, munowaziwa gore rose, munhu atinogara tinaye pachirongwa, vachitibatsira nekutiudza mamiriro anakaita zvinhu, kuburikidza nesangano ravo, International Cross Border Traders Association, very based in South Africa, Johannesburg. Saka nasi wa juru tambo wabata maskati, tikatu wakanganisa urongo wao, wangu wainau, vaenda ni muri yao ku Kruger National Park, kumbono tandara, vachuona muka. Saka tulongzoti wa askwira sei, zhuja waita, pangushitina wamu wanawe Zimbabwe, muri kwa muri yuko kutulongzo wa zhuja maita, wa juru toku gamchira yipa churongo. Nasi ndina mukoma Gibbs zvino vakushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yao yandinayo aiwa.
Zakutumezela ngebhasi leyo kuti angusikube izavuya khona ngapo ke ngebhasi. That's right. So happy Christmas and Merry Christmas, and I hope you're going to have a prosperous New Year. Thank you.
I wonder if you are similar to our Kure, Murukitanga, Muripa, Sichapotos, or Muriku, Kruger National Park.
I am not sure if you are a Boxing Day. I was able to get a lot of money. vanhu vaikwanisa kuzofamba nemota dzavo vaikwanisa kunge vachipinda nedzimoto kari dzavo nekuti mota dziya dzinotakura vanhu dziyaziya dzanga dzakazara saka hatina kukwanisa kuti tinge tichipinda nedzimota idzodzo saka vaya vanhu ndo vanoziva panowanika mhuka dzese kuti inowanika pakati inowanika pakati zvimugwagwa zvachona zvakawandisa pamajonga zvekuti kuti uzoziva kuti unonowana mhuka nguva dzakati pfupi zvinoziva kuti nesei but zuva ranhasi haiwa izuva rangaranga rakarongoteromeka zvikurusa sekuti tazokwanisa kunge tichiona mhuka dzese hadzo dzakatisa kuona zvekutoti kerewo vezvimota vaya tisachitovaudzawo kuti mhuka dzanga dzichiwanika kuti
mukoma juru ndinoziva kuti munobva kumhondoro kuzimbabwe uku hamuna kumboshuvira here kuti vakomana zvino zuva randakudai reboxing day iri dai nditori pamubayira izvozvi kana kuti patownship imwe yamunosimbotandara muri kuzimbabwe nehama neshamwari
mukoma jonga indiri comredi zvishuviro tetitori nazvo hedu but hapana chinhu chinorwadza sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro timu rawakakurawo naro uchingoriona uri uchingotambura tambura asi izvo zvinofadza mukoma jonga vamwe vanhu vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira vamwe vachitamburawo nekuda kwekuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana tekutenga kana kokora ichishayika muHarare chaimo handione kuti pamhondoro ingawanike uye handione ndichikwanisa kuti ndigire raini rese makokoro kuti tinge tichimwa makokora tese saka ndangoitawo pachikomuredi ndakati aiwa iregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo vonwawo kana vachinge vachifirana vofirana zvakangonari tingokomborerwa tichienda pamberi
thank you so much mukoma juru rambai muripo nhasi izuva renyu vateereri saka hatisoda kukanganisa estere kuchida kuti mupinde muchirongwa vari kufona vari kutumira mameseji teichingodaro kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakatari gai timboonana kuti kuzimbabwe maprojects angu amira sei ndonguva yekuti mutipe futi maupdates nekuti dzimwe nguva mune muine maproject manager anenge achingokutumirai mareciti kuti tatenga chakati tavaka chakati asi mazuva ana mukana wokunozvionera mega ndozvatoda kuti tinzwe kuti zvirongwa zvenyu zviri kamira sei maprojects tombonzwa kuna vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pastudio 7 kushona page yedu yeFacebook hanzi greetings to you all also greetings to my friends Victor Muchero Tatenda Chimbwanda Papa Maleko Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa vari ku South Africa mukoma Mike Sora Gibbs
then what Nomsa Nikavana says call me right now so she's watching us you see
okay.
And she's one of our guests so hopefully we're going to call her right now Bakachidzani says li swiin S7 mina ni postol so she's saying are you okay yeah no she's doing some bit of slang
okay
yeah so then she also says yeah we enjoy a lot of stuff that you're bringing out including the song that you're playing from Tokozani Ncube so uthi siyabonga kakhulu ingoma likatozani uignoria ncube uthi uyibambe mkhaya uyibambe njani mkhaya khona ngapho so you know they are enjoying the music
very
so maybe
and I need energy yeah. Music
I can tell and une dance jive
hayi andinayo
a little bit
ngoti kamera izogona kunyatso nditora kuti vaonene kumafuru
when you are doing
but kana vachiona ndichidai ndiye ndichitamba
I know I think we've got Thomas Mafumo
Thomas Mkanya
Mkanya
dipay hapo ndo simuka
nanko futhi kunjani
Thomas Mafumo pari zvine tiramba tichitandadzana vadiva vateereri nevatariri
yeah Mafumo siyamfisa kuti
simbona ayo vauya
nangu
vanga vachimbogadzira magitare
vaku ya mutomtala pe
ya vango simuke ayo
ya nangu
Koma Thomas Tafirenyika Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe vanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata futi pachirongwa
vano dai
vatibata tichinzwa kuti va
what is it doing there?
Vazvifambisa sei zvinhu zvavaona vanakidzwa sei. Nekuti nguva yekisimusi inguva yekutandara tichidya mari, tichidya huku. Nezvimwe michero isingade mari yekungotora tichitanha pamiti tichidya akaita semango.
And he has got this clip. How do you do it? Yeah.
If I teach you,
you just go like.
If I teach you, then I no longer owe you 5 cents.
Yeah. No, it's 2 cents.
Zvavhara. Vajuru muripo here.
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu, vanakidzwa sei, vafamba sei, tinzwewo kuti zvii zvavanakidza, nekuti zvakaitawo seni handisati ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namaijuru nemiwo vajuru dzekuti munoti dai mukoma jonga mapfuura nekuno taidzokera futi kuKruger National Park mumbonoona mhuka idzodzo.
Orati rega ndite kuti mutaure na maijuru
ndizvozvo
zvavaona.
Ndizvozvo.
Pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vachitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese. Okay.
Hello.
Hello, makadi amaijuru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Tasirashona mhuka dzakawanda wanda mhuka dzekuona.
Chanyanyo kunakidza ichii nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidha kutiza nekuti tichitya kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti tiye taona nyama.
Kana dzasingambouya dzanziva padhuze nesu tichitenderera neku tichitodzorawo mafoto tichi zvakawanda wanda tichiona nemahito zvese zvemvura izvi zvese tichitenderera.
Saka manakidzwa ka?
Kwakushinakidzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama vangu vevajuru vari kwafeke kudema uko namama vangu vari kugope kwamusajuranga kwanembeziya uko natete vangu vekepivha vari kuHarare uko
Aiwa, tinotenda zvikuru, maita basa, ramba henyu muripo ipaya vajurufoni, tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa, tine vari kunyora. Gibbs, timonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii?
Yeah, maybe before we go there, we've got another guest, and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Ms. Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nekevana. I'm from KZ, that's in Matabele and South.
Mm-hmm.
I'm project leader at Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will have 38, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which will add our number to 38. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabele South, which we have got. Okay, I can name the schools for you. Mm-hmm. In Matabele South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in Zamayan secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo. One will be in primary as of 2019. Then four of them will be in secondary school. And in, then we've got another 5 in Nyashongwe, which will have 2 at secondary school, which is Joshua Mkwabuke, and we've got 3 of them still remaining at Nyashongwe in primary school. Mm-hmm. Then we've got 7 in Gai, which will have 4 in still 4 remaining in primary and 3 in secondary school. Then we've got 6 in Cholocho, which is quite primary. We've got 4 of them, and 2 of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got 5 in Shurugwe, the last ones. 3 of them will be remaining in primary, and 3 of them, 2 of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at 7,
mm-hmm.
somebody is taking 3. Okay, another couple is taking 3. That will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, only, yeah. Mm-hmm.
We try to do the primary, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age. And even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys. But the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14? By the time they are 16, they are divorced. Mm. And most of the time, when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that are looking after, they are orphan children. Well, if they are orphan children, nobody pays their school fees. When they are nobody's paying their school fees, they'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next door neighbor and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the people that
we
are trying to look after.
Yes. So, So I think you can hear what they are doing as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So right now we hear there's a caller.
There's a caller, Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Kunjani baba?
Sikhona njani?
Ngiyaphila, ujonga befuna ukukhulumisana isiNdebele.
Yeah. Ungaphi baba?
Bad Bridge.
Bad Bridge.
Yeah.
Yeah, yenzeni lamhla Boxing Day.
Hayi, yeyazi bengivakatsha nje emakhaya emareserve. Hayi, kodela nje sibona umumo. Langabe lichisa nje kathi kodwa kuyasebenza nyana.
Uyachisa ama shops akhula e-Coca-Cola. Yeah, uyaphefumula yini.
Ya, ujonge uzamile lapho lo betshaya isiNdebele. So ngike ngamnika 2 minutes ukuthi akhulume isiNdebele lawo encube. So ke uthe amagrosa avela kula lutho kume njani?
Awu.
Amagrosa kula lutho vele kume njani ngathi siyakuthengeke?
Hayi, ngathi hayi. Awuthengeki izinto yasesezanyana abantu sebehlukele. Hayi, ngathi siqhamile abantu sebephelile.
Ye madoda kunzima. So ke akubingeleli isihlobo labangani ngesikhathi se-Boxing Day namhlanje.
Sorry.
Ubingeleli isihlobo labangani?
Okay, hayi, ngithanda ukubingelela ke ugogo wami usefolosi. Hayi, nabana abam abasebazwane khona ngapho uboyeke. Nomama na-Craig. Hayi, ngena sengiqinile.
Yes, siyaba khuluke mfowethu ungathina kusasa eh?
Ayisabunga.
Yeah, lo ngubaba uMalvin Ngube ukona ngale ke kwele Bad Bridge. I'm told we've got another song, right?
Yes.
So, I think we've got the music of Noma Tamsanqa Mkhwananzi, whose trade name is Nkwali. So, let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo? Banga banga bang. Zandu mwe. Hey. Piga makovi. Chai zanda. Piga makovi. Chai zanda. Zandu moyen, zandu moyen, zandu moyen.
So that is Noma Tamsanga Mkwananzi, treating as Ngwali. So she sings in Swahili.
Look at the Tambogachi.
Yes, I know.
Oh.
No, that one is another one.
The phone, okay.
So you go. Yeah. Let's try, eh? No, Leo, I see you at your point.
Okay.
So, you know, she's singing about Rafiki,
mm-hmm.
her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating friends is very important.
Okay.
Like I'm treating
especially
you.
Especially on Boxing Day.
Yes. And if you've got Chikwere Chichomun.
Yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present you give.
That's right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer Chikwere.
Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we've got some people.
Yes. Tinewa terero arukunyora. Anzina mkoma Courtney Mpemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushaikwa kwemushonga munyika asi dzava kuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kuJoni vari kutaurira pama projects atati ndapa ma projects amuri kuita sezvara zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaurira pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri gaiti ngonzwa kuna mukoma Donald Mamboma anzwa kumana ndifonereiwo please call me varuma I'm watching you live and clear from Rustenburg Zororo harichana kidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kuma grocer kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmos vari kulepalale kuLimpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikwedza kuti kubatei mose pamwe chete namukoma Courtney Mpemi koti hanzi ndibatei tirikwedza kubatai rikaiti mwezva kuti nimwe mutereri allo
hello.
Hey, ndiani avo?
Ndi talenti Nyoni.
Vanyoni makadiko?
Ah, tiripo makadivo.
Muda kukuluma here kana kutaura?
Ah, kutaura.
Taura itinzwe kuti zuva rekisimusi rane zuro nerenhasi reboxing rima zvibatanidza sei?
Ya, ndiri muZimbabwe, kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Zvinhu zvizhinji zvanga zvisiri kuwanikwa nemitengo yataitarisira kuti tiwanikwa zvakamira zvakaita.
Hanzi
zvokwanisa kuzvana zvakadaro, zvinhu zvava zvichidhura.
Mitengo yakakwira.
Ya, yanga yakakwira. Zvinhu zvaiva zviri pasi mitengo yanga yakakwira, zvinhu zvaiva zvichitoshayikwa zvachose zvinonimwa muzvitoro.
Chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo. Vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tichingoti tikanzwa kwamuri motodzwa kuti akwandiri kuno zvakati nezvakati zvakwira mitengo
kuno kuma transport yakakwira chingwa mitengo wacho wanga wakakwira kuno wanga $2 hello $6 hello
Saka zvino zvino zvakaoma kuti ugatenga kana 5 loaves pamwe mhuri inenge yakakura. Zvino zve zvakaoma kuti tirambe tichiti tingatenga chingwa chakawanda. Kuti tifambe mabhazi vanga vachikwirawo nemigwagwa. Saka zvava zvakatiomerawo ipapa.
Mm. Saka saka mhuri mainyaradza sei mhuri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni. Zvokungopinda mudanga zvokungopinda mudanga renyu rembudzi chikwere chenyu chehuku mongo zvakutofamba hanzi zvinova zvangobatana zvega zvii zvamaitawo ipapo
huku takadya huku takadyawo pahukuwo hatina ku pahuku hatina kunge takahamadzika zvakanyanya
yes.
Asi tekingotiwo zvinowedzerekavo dei zvakawedzereka asi zvakatikona
aiwa ndizvo zvokahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro aiwa tinotenda zvikuru mati muri kupi zviya
ndiri kuzvishavane kumuzimba kuzvishavane
zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu
ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri kuzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu dzotiwo muve nezororo rakanaka
yes vada kunzwa zita futi kuti ndiani
Shakeman Talent Nyoni
mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane ino nguva vari kunzwa muchivasvitsa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano tiri kutarisa zvakare kuti 2019 iri kusvika new year musi wechipiri uyu tiita mugoredzva zvii zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika munew year
totarisirawo kuti dange zvinhu zvemunyika medu zvanga zvadzokera pazvanga zviri ndozvatati chema zvakanyanya kuti ndene zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani
aiwa tinotenda zvikuru hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka hayo kupindurwa hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka vamunangagwa vakatodaro vachivimbisa vana vezimbabwe saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa
zvakanaka maita basa.
Thank you so much. Gifts, mm-hmm. That's our caller from Zvishavane, Mkoma Nyoni. Yes, he's saying, things are tough for transport, bread, and some of the things they require as a family day to day, except for the roadrunner.
Aha.
He said roadrunner.
The
8-year-old. Yes. Yeah, but otherwise he's praying that they hope things will be better for 2019.
Aha.
Yeah.
So, this is okay. Mama, unomzane kuvana. Singathi ke ngasikhangele as a Christmas. Lidlale njani kona pole Boxing Day lamhlanje?
Hayi yakodola ngapha.
Mhm.
Yakodola we just indoors. Yesterday mina bensebenza namhlanje hayi. Ngithethe isikhathi lemoli yami sihlalela labantwana endzasi.
Yeah, so ke ekhaya ke laba baswelayo bakade libanika.
Abethu, to be honest, akula abaphila ngaphandle komntwana oyi-1. Umntwana wakhona umncane, una 11 years.
Mhm.
Uhlala lo gogo, yena ugogo ukhulile akasakwanisi lokulima.
Mhm.
So, nguye sasakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-August laphana kulaphe safunda kakhulu ngabantwana esibasupporta ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani.
Mm-hmm.
So umntwana lo sagcina simthengela sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe igrosa every 2 months lokokwakhe ngoba impilo yakhe ibuhlungu nangayichasisi ibuhlungu that's what I can say at the moment.
Uh-huh.
So sesisabe simthengela igrosa every 2 months so this month ukhona omunye umuntu okwanisileyo ukuthi amthengele igrosa samthengele i-20 kg yempuphu lechukela.
Mm-hmm.
Just ama basics, not ukuthi sabe semphi into eziningi, just ama basics konkwana ukuthi bakwanise ukuphila.
Mm-hmm.
Yikho esikwanisa ukwenza ngalabo ngoba into enkulu isikhangeleleyo manje.
Mm-hmm.
Ifees yabo njengoba umnyaka uqala sosifuna ifees yabo nje yodwa i-over 4,000 singakabala ama inform lazo ezinezinye izinto ofuthi imali yakhona imali singalayo.
Yeah.
So wakhathesi okubalulekileyo ifees yabo kuphela nothing else.
Siyawuza kakhulu ke ubambe khona phongayika chana so Nomsa is talking about you know the way they helped an 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help.
Mm-hmm.
You know they bought some groceries and other stuff for her.
For Christmas.
They regularly buy some of the stuff for this particular kid. She lives with the grandmom, and the grandmom is now old. Mm-hmm. She can't even, you know, do anything to make a living. So they are really helping her a lot. This time around, they bought some sugar. They bought some other items like Milimil, you know, just to comfort them during the Xmas season.
So it's like exactly how Chris
Boxing Day came about.
Yes.
So you still remember that
in the 17th century, I think.
That's right. Yes. 1833
yes.
is the time when Charles Dickens mm-hmm. actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. And thereafter, you know, on Boxing Day, then they'll get some other leftovers, leftovers from those people that they'll be working for on Christmas Day. So then they'll, you know, put together some things for servants and give them as much as possible. So this was to say thank you for working for us on Christmas and as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's right.
Okay. A box day present.
That's right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for the cashier's case.
To settle scores. I still remember that when I was growing up at our local township. You know, some of the elder guys, they would, you know, from different villages.
When they meet at the township,
oh, that will be a very good Boxing Day for us kids. We'll find something to talk about on our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo. There's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's have Thomas Mafumo.
Yes.
Because
it was what a rhythm.
But there are two types of kuombera. Ukuombera, umkwenyana.
Yeah.
Then that's for music.
It's
different from ukuombera atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, if I do that in front of my own people, my boys, they'll think that I'm begging. You know?
Yeah, you'll be begging.
Yeah, you know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Tiri kutandadzana mumanzi waThomas Mafumo wamamuchinzwa. Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino vakatenderera vakaridza kugweru hakuna kuzokwanisa kuridzwa pekutanga asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri vakabva kugweru vakaenda kuulawayo vakaenda kuBeitbridge tonzwa kuti pa New Year's Eve vanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzonzwa zvo vanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunge vachienda kunoona Thomas Mapfumo tutarisa kuti muchange muchienda muchiona zvakare vamwe vaimbi vakasiyana siyana tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchione kana negore ra 2018 kupinda muna 2019 tina vajuru vajuru toda ku release izvenyu mutandara nemhuri yenyu but dongoti tinzwe we getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bedbridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
I didn't have enough network where I was, but I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always South African side where they are always delayed, whereby they always check, I mean, if stamps are fake or original, and they always check if you have a rubber stamp or things like that. And, they are very, very strict with their officials. You know, they need to check. There's a lot, I mean, at the African side. If you find a question in front of you at the African side, it takes longer than when you find 100 people, I mean, in front of you at the African side. So that one, I mean, I haven't received any report since I was out of matches. I can assure you that only South African side, I mean, has got delayed. On that one, I can support the government side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Chipedzisa zvenyu nguva yenyu Boxing Day nemhuri yenyu. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgomba Jonga. Thank you, Mgomba.
Gibbs Dube.
Baba Churu. Siyabo akulu Churu. Yangu Gibbs, eh?
Siyabo. I couldn't remember.
No, thank you so much, Churu.
Thank you so much, Gibbs.
I guess maybe the reason why you forgot, it's a lion.
Oh yeah.
Yeah.
Actually it's night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah. Because of lions.
I know. Tina mkoma Emmanuel Gumunyu. Magadi mkoma Gumunyu.
Magadi mkoma.
Takasimba tanzwa wati muri ku Zimbabwe. Muri nzvimbo ipi ku Zimbabwe?
Inini ndiri kuzvishavani.
Gumunyo kuzvishavani hanazvo zvishavani yakanaka nhasi tambobata mukoma nyoni vanga vari kuzvishavani vatifonera
oraiti kuzvishavani kwakuri nani asi ndatozosvika hangu kumazuva rovira pano ndanga ndiri kusaidhi remusurugu kumazivhillage ndimboonawo zvakazviitika ikoko
maonawo sei mari pedza sei zuva reboxing day
zuva reboxing day haranga riri nani zvaro kungoti chete nzvimbo macho nenyaya dzekungoti vafana vechidiki vamwe vanenge vasingagoni kuzvikondrolawo pakumwa nepakudhakwa saka kupedzera vakuvakuvadzana asi inini zvaku kwandiri ranga rakaninakira
saka pane vatombofunga kuti boxing day nderekuchinjana maoko kwete mapresents
chaiko kutochinjana kutokuwadzana kuwadzana vafana vechidiki zvakaoma
aiwa ndizvozvo ndokukura kwacho hanzi kuzoti uzive kuti mirai zvange zvapora unenge vakambobva mukutsva
ichokwadi chaicho sira rakanagaro ndichisvikawo musabhani ndangosvikawo makangotonhoratonhorawo vanhu vazhinji vakaremerwa nenyaya dzekufamba nokuda kwesiyeri ndangoona mazvikiti vanga akangogara mutauni
ndambonzwa vamwe vachitaura kuti tsaona dzinenge dzakati kwirei muzuva rekrisimusi irori kudarika gore rapera ndofunga vanga vachipa kombarizoni yekuti gore rino tsaona dzinenge dzakakwira nezvikamu zvingaita 33 kubva muzana about 33% imi mambosanganawo here nepapaitawo tsaona mugwagwa kufamba kwesoka maitawo
Kuvira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana even mota yandingati yakabuda murodhi mama kachena murodhi matapamba nhasi.
Haiwa, dai zvakaramba zvakadaro nekuti hatidi kuti zoro roga roga tichingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichienzanisa negore rakati. Dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season, zvinhu zvingakurudzirwa kwazvo nevanhu veZimbabwe. Uye se tikuona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa, asi kana mamasangana musina chamasangana nacho, mafamba zvakanaka, musina hama dzapinda mutsaona, tinotenda Mwari naizvozvo. Mukoma Emmanuel Gumunyi.
Ichokwadi mukoma Jonga. Handina tsaona yandaona, asi ndisingaziwo parodhi yemazingo ichauyawo nemhuri yangu, tichazonzwawo kuti vaya vanenge vasanganawo nezvipi hasati vauyawo kubva kumuda.
Aiwa, ndizvozvo. Mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu?
Ya, ndoda kunyanya kukwazisa imini matichinzwa muchirongwa. Tinotenda zvikuru Mwari vakukomborerei. Ndikukwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo uko kuSamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera.
Zita taurai mega, ini ndingazonzi aiwa haana kutaura watinoziva.
Oraiti, regai nditi ndina baba wangu vari kuHarare uko vanonzi Varusere, vanogara kubudiriro 5D. Vakwazisa ivavo vese nemhuri yose. Ndigokwazisa zvakare ana tete wangu vari muKwekwe vanonzi vaMamoyo. Ndinofara zvikuru. Ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinoshanda navo vavanondiziva.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Nemiwo vadhiri vari paside vandava vachitaurawo, tinovafarira zvikuru.
Siyabonga baba, tatenda.
Akutoshaina, hanzi uri kunzwa here ndine muteerera handiti anondifarira Gibbs
wavo.
Zvinotipa manyau izvozvo. Thank you so much, mukoma maita basa, mukoma Emmanuel Gumunyu.
Tinotenda zvikuru.
Same to you, mo venezwa rakanaka, tinotenda. Gibbs, that's our second caller from Zvishawane. We first heard Mkoma Nyoni from Zvishawane, and also Mkoma Emmanuel Gumunyu. He called us from Zvishawane. He's saying, well, it was a quieter
first day
compared to other years. But he said that here and there, the youngsters were exchanging blows. And
Boxing day.
Tine muteereri anonzi mukoma chamunorwa joto. Mukoma chamunorwa joto vanobva kuZumba. Hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubata zvakanaka patrojan mine. Trojan mine iri kubhindura.
Yes.
Tiri patrojan mine. Ndinonzi chamunorwa joto. Ndichiti muri kugona basa, rambai makadaro muchititandadza. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma chamunorwa joto. Tichivimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neboxing day anhasi zvakanaka. Tichitarisira kuti muchange muine gore zvakanaka. Thank you so much, Gibbs.
Yes, lo navigator siziva kuVOA Ndebele kuti saubona Dube linjani konapo laba 4 vakubingelela Jonga lawe lapha. So ke kuzobuya ke uMishek Mesh uti can you phone me now? He gave us his number in South Africa. Abese sithi kunjani baba Dube, hanya phela mfowethu. Kuzobuya ke uMike Mutuswa uti can you phone me now guys? I mean Botswana, we'll try to do that as soon as possible. Then kuzobuya ke uThulani Lunga uti kunjani Dube, hanya phela mfowethu. Wellington Vundla uti siyabonga abasakazi ngekhisimusi yomculo. Umculo lo mnandi kakhulu. So that he's thanking us for the music and everything else. So then we've got Mind in Layer who says, please guys, don't encourage these people to fight. We are not encouraging them to fight, but somebody said they were fighting.
They were fighting. So, and we are also we are also reminding them that
it's
Boxing Day has nothing to do with boxing.
Yes, nothing.
It has nothing to do with boxing.
Yes, absolutely nothing. So now about Shabani. There are two, excuse me, there are two bands that came from that area. Do you know them?
Mercedes-Benz?
My bands, with music.
Oh, you mean musical bands?
That's right.
I thought Mercedes-Benz.
No.
Okay. Two bands. De Verangwena.
Yes.
And the other one we know. One of you is
Jonas Tole. You still remember Jonas Tole?
Jonas Tole?
I don't know anyway.
Jonamoyo.
Jonamoyo.
That's the very angle.
Stole was the young brother.
No. Jonas Tole wairidzana na Thomas Mapfumo.
Yeah, Jonah
Moyo is the Deverangwena guy.
Ah, yes. Jonah Moyo was the lead singer of Deverangwena. With the Beatles, yeah?
Yes.
The Beatles guys.
Yeah.
But there was one other
Innocent Beatu and Jablani Beatu.
Yeah. Mm. And they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And those guys.
In high heel platform, shoes.
Did you wear those?
Yeah. Oh, yeah.
And bell bottoms?
Well, that was. When was smart.
Yeah.
Yes.
Smart yako. I can see you're still
smart. Oh, yeah. I'm still trying, though my kids say some of my smart is outdated, but.
Oh, yeah.
But we are talking of my 70s.
But it has been revived now. I think it's coming to that level.
Yes, Zvishawani yanga iri very popular nenyaya dzemumanzi. Deverangwena yakaita dzimbo dzakatandadza vanhu zvakanyanya munguva ino yemakrisimusi negoredzva vanhu vaitandadzwa nemusic.
So I think we've got a caller, Junga.
Ngatinzwe undiana ari parunare. Hello?
Yes, sir.
Mukoma Mishek Magadi.
Yeah, utukurumisi ndevere.
Yes.
Baba, Mishek, kunjani? Yeah, ungapi Mishek? Ungapi mfoyi?
Ngapi?
Ukuyipi?
South Africa ngisem. South Africa.
Yeah, udlala njani iKhisimusi le Boxing Day?
Hayi, mina ngibone nje kungalandi ukufana, kube kufana nje kodwa. Ngingalandaba nalo, kodwa bengisebenzini iChiefs namanje ngisebenzini.
Yeah, my daughter. Pick in a fortune,
Pick
in a fortune.
Well, Gazira Mari.
So, what do you tell me, Limali Pelang Kismos?
Ah, Limalu. I don't know. Call and it's Mandy. Indeed, I would mask my whole of us with a bunch of us and friends. So, she has a fair only maintained.
Oh, yeah, my daughter. Maintained Gonali, Evan.
I'm going to go to the house.
Yeah, we can just go along.
Now, when you try, no, Mr. Jabula Mare, they are thinking and they in the other zingos in the Gandhi village.
Oh, yeah.
I'm not bad. I'm feeling the Niniabu. I want your final way, Jabula now, but seeing Jabuli sitting to give him this.
Oh, yeah, good Jaluba. Smoking like a cook. Yes, spoken a cool rooms are not in Oxasa Baba. Yes, so the rooms are Lapoke with Kuluma. He's talking about, you know, what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and, you know, says instead of celebrating, some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regaitu Muzoti wa Tere, Vamuatina, Vanyora Panavatina, Koma Boas, Jaya Guru, and watching from Kaboro and Kubotswano. Tina Mkoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then Mkoma Boss Jaguru Wadzoka Shakara Shukanzi ini angu Xmas haindi kosheri only New Year cheta anzi aywa Kisimusa inakuwa kosheri. It's not that important. What's important for him or to him is the New Year. Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And Extra Poly and the Pamberine Basa, and then Ngara Mukwacha A, watching live from the Mutoro area Kumashingo, Tinotenda Shkuru Arkutuo now, then Koi Extra Poly Adzoka Jakari, Achipindura, Shkanzi Chennai Mpakuri Rwa, ndoenda after crossover, Nunga Utara kuenda kumusha, kutane enda after crossover, apinda mnyue. Then Moses Beta, watching live from Jamestown, that's Johannesburg, doa mwewa tereri varipo ye, jino, Gibbs, tinsgo kutishoka mirase.
Yes, kubuyele ke kumama ke uNomsane kuvana ngamafitshane sibili mama sibese sokukhulula akukhulume sibili ngokuthi umnyaka obuyayo lo ubona ngazani ke lizabenzelana abantu kwele Zimbabwe ngamafitshane sibili.
Okwala vele okubalulekileyo thina ukuthi abantwana labanye bahlale besesikolweni
bayefika lapha esifisi okay lapha abafisi ukuyafika khona ngezifundo umntwana wethu omdala manje u-form 4 omncane u-grade omncane iyangese u-grade 3 so okokuqala vele before sifake ezinye izithembiso zokuthi sayenzani ikuthi siqale ukumake sure ukuthi bala i-school fees abo zonke sibhadele ama-informs abo onke athengiwe then ama-basic stationary then after that kulapho esizokhuluma kunye kwa manje nangakhuluma ukuthi ukwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalulekile kuqala
so kodwa-ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni xa sikhuluma khonokho-ke ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benzeni
engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angiyokudle usuthi umuntu ongumakhelwane wakho elambili and umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni abantwana banext door bengayihamba esikolweni angisho ukuthi supportani Mophane Foundation which is okay ngiyafisa ukuthi uyisupport kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo ma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo asincedeni ukufa komntwana lwana labantwana bobana abangafundiyo nabengafundi isizwe semathebeleland or esezimbabwe sonke nje singafundiyo so mna ngithi kini bantu bakithi asibuyeleni lapho esivela khona asingalahlini ubuyithu bethu ukuba ngabantu bezimbabwe ukuba ngum-african can say that ikhonkyani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki akusizi ukuhamba ngani ukuba la yonke into omunye umuntu elambile laphana esitradeni mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka
especially
ebantwaneni ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina sesalo kula bantwana bangakwazi ukubhala amavizo abo abantwana badropa out be-grade 4 grade 5 ngoba ungala mali ye-school fees kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now abantwana okay babe singabantu abadala labo babengasakwazi abantu abaningi babengasakwazi ukubala incwadi asincedisaneni asazisaneni ikungachiya khona
hayi siyabonga kakhulu ke ungathinela kusasa mam kholise-ke khona kusukusele ukuze kuyefika umhla ka-1 sikufisela-ke umnyaka omutsha ole ngqubekela phambili
nami ngiyabonga nani ngokunjalo
yes sibongele kakhulu so she was saying that people must remember that you know after this festive season there is always some help you need to give to other people so she's encouraging people to actually help those that are less privileged. Yes. So maybe we conclude now.
Yeah, regarding go tarisa, ndanchi tarisa nezve Boxing Day. Yanzi zvakatanga kare kare makore 800 adarika ku United Kingdom vemakereke vaiita kana kungove nechange dzako uchiisa mubox muchurch uchiisa mubox rekubatsira vanenge vachishaya saka mabox iyo aizovhurwa musi wa26 vochizopa
vanhu
saka ndozvi zvimwe chete izvozvo asi studio 7 inovhura mabox ayo zuva rega rega tetichingopa zvipo tichipiwawo zvipo nevateereri nekuti chirongwa chedu ndechevateereri ndovanofambisa chirongwa ichi ndiri kuona kunge nguva dzaakumhanya asi pari zvino timboona kuti pane vatinyorera here nokuti vakawanda vanga vachiita zvekunyora vasi vanga vachingoisa manhamba avo nekungoisa anonzi malikes saka hatina vanyowani kana vatsva vati vapindawo pachirongwa asi ndofungawo nevaviri vatatu vanodai vange vanyora tingonzwa kuti vari kuti chii
Let me just check one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
Yeah, and don't forget
network. I think the network is really bad. But slow mo muntu lapha kade ngibonile kade kukhulumile jonga ukuthi kambe kwenzakalani kule Zimbabwe. Sibona ukuthi ibizo lakhe mbani ngumind layer. Umind layer uthi khona kade kubike kuqala uthi sizwile sithi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu bengalwi. But we are now out of time, Chunga. And I think we have to thank our guests this evening, Mr. Dennis Juru, who is a Zimbabwean living in South Africa. Right now he's visiting a game park in Zimbabwe. And then we're
in South Africa.
South Africa,
yeah,
right?
Kruger National Park.
Kruger National Park, yes. Then we've got Nomsa Nkavana, who is in London. We really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7. Merry Christmas and a prosperous new year. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Tisakanganova vatereri vakwanisangwa achipinda muchirongwa nevakundikana kupinda muchirongwa. Totirambai muchitsigira. Tichitarisira kuti muchange muine zvakare mugore dzva. Toti Happy New Year. Ndini Jonga Kandemiri kuStudio 7. Murara zvakanaka.